iwe usagosha barati te uri shasha nego vibe usagosha mumwechete what now bas pano sipa what now bas pano ngati mumwechete iwe usatora sekano chingo gara unesano venu mumwechete what now bas pano sipa what now bas pano ngati mumwechete iwe usatora sekano chingo gara unesano usazoti tena Batari sa iwewe yato pera guba Wafa iwe wa muguba Chikoko wakumuka ushishukuta Siwa chungu shwako Siwa usatari seshe wangwe Kwa unu tuko usatangwe Nekuti zira imechete Kukeni mungwe chete Watina obaspano Watina obaspano Ngati mungwe chete Iwe usatora sekano Chingo gara unesano
Stevie Rice, out of music.